Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateriri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechitatu kurume 24/2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. Vakapiwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo vaAlexander Zingman vakasungwa kuDRC mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila. Munau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors chasvika kuBotswana kumutambo wakakosha weAFCON. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura chirongwa chekubaiwa nhomba kweveruzhinji muguta reVictoria Falls nhasi vachikurudzira veruzhinji kuti vabaiwe. Kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu zviuru makumi mana nemana zvine mazana makumi matatu nevashanu kana kuti 44,135 ndivo vainge vabaiwa nhomba yeCovid-19. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vamunangagwa vaparura chirongwa ichi ivo vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye vakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba vachiti vanhu vafanirwe kuteerera manyepo anotaurwa pamusoro penhomba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Asi mutungamiri wenyika ati kunyange hazvo pave nenhomba yekubatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19 vanhu vanofanirwa kuramba vachiteedzera zvose zvinotaurwa nenyanzvi dzezveutano pakudzivirira chirwere ichi. Vamunangagwa vatenda vakoti nana chiremba pamwe nemauto nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kubayiwa pachikamu chekutanga chekudzivirira chirwere ichi.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Vachitaura mushure mekuona chipatara cheVictoria Falls District Hospital kurukotara zveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati hurumende yaona zvakakosha kuparira chirongwa chechipiri chenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 muVictoria Falls nekuti ndimo makave nemunhu wekutanga kurwara nechirwere ichi munyika. Vatiwo guta reVictoria Falls rakakoshera nyika munyaya dzezvekushanyirana vakatiwo vari kufara nekutambirwa kwaitwa chirongwa ichi neveruzhinji. Vamwe vatungamiri vemapato vanopikisa vange varipowo pachiitiko ichi vanosanganisira mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzura avo vati bato ravo rinotsigira chirongwa ichi nekuti chirwere cheCovid-19 hachinei nekuti munhu unotsigira bato ripi.
Chirongwa chatinotsigira isu seMDCT takagara takataura kuti vanhu vedu ngavabai mushonga uyu nekuti pasi rose kuna na America kuna na Britain vanhu vari kubaiwa ndo chete zvinoita kuti tidzivirire chirwere ichi chinopedza vanhu. Ndauya kuno nemamwe ma political parties kuti tizoratidza kuti nyaya yeCovid haina bato. Tiri kuda kuti munhu wese abaiwe angava ZANU PF angava MDC angava vebato ripi ngavabaiwe vanhu.
Vakafa anobata chinzvimbo chemukuru weZimbabwe Tourism Authority vagive mochidzidzi vati kuparurwa kwechirongwa chekubaiwa nhomba muguta reVictoria Falls kuchabatsira kumutsurudza zvekushanyirana munyika.
Victoria Falls ndiyo nzvimbo inoshanyirwa nevanhu vakawanda kupfuura nzvimbo dzese muno muZimbabwe. Nekudaro chirongwa ichi chekudzivirira chirwere cheCovid-19 chiri kuvarurwa pano paVictoria Falls chakanangana nevanhu vese nevagari vese muVictoria Falls chinobatsira kuti vanhu vachakwanisa kuti vavimbe neVictoria Falls kuti kana vachishanya vanenge vachishanyira nzvimbo inenge yakachena yakanaka ine vanhu vakadzivirirwa kuchirwere ichochi zvinove zvinozobatsira kuti vanhu vawane mabasa vanhu vave zvekuti cheuviri chinokwanisa kuwanikwa kuno kuVictoria Falls.
Mwama mugari wemuVictoria Falls Muzvare Precious Mukono vati vanoona zvakakosha kuti vabaiwe sezvo achiita basa rinoita kuti vasangane nevanhu vakawanda.
I'm a cosmetologist by profession and we are also by today because naona zvakandikoshera kuti zvoni since ndinoshanda ne public ndosangana nevanhu vakawanda and the West Victoria Falls is a tourism place saka zvakangokoshwa kuti ndizvidzivirire.
Kuta reVictoria Falls rine vanhu vanoda kusvika zviuru makumi mana uye pane nhomba zviuru makumi manomwe dzakaunzwa muguta iri kuti vanhu vabaiwe. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rinoti vanhu vakawanda muguta iri vari kutambira chirongwa chekubayiwa nhomba uye vari kuenda kunzvimbo dzakatarwa. Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti kutanga kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba kuchaona vafundisi, varairidzi, vatongi, vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kurwara nevane makore makumi matanhatu zvichikwira vachitanga kubayiwa. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls ndini Kudzanai Musengi.
Tichiri panyaya iyi, imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vabaiwe nhomba paruzhinji.
Zvakakosha zvikuru kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa varatidze kutungamira pachirongwa ichochi chekubayiwa nhomba kana kuti vaccine inodzivirira utachiona weCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Sei muri kuti zvavaita izvi zvakakosha Dr. Maida?
Izvozvo zvinopa confidence muvanhu kuti hazvisi zviri kungonzi ngazviitirwe kuvanhu jekerere asi kuti zviri nekuti chirwere ichi chinobata munhu wese. Ndokunga mutungamiriri wenyika vamunangagwa havana kutanga iko zvino hurudziro yavo yezviya zvinoitwa kuti vanhu vasatatapurirana utachiona kubva pachakatanga kubata vamwe vedu muZimbabwe muno muna machi gore rapera muchaona kuti kwakatevera malockdown akawanda ekuti vanhu vakwanise kugara mudzimba vanhu vasakwanisa kungosangana nje zvinozoita kuti vabatire utachionawo. Saka totoramba tichiona kutungamira kati vatingati leading from the front kuti vanhu vaone kuti zvirokwazvo chirwere ichi chiriko. Zvirokwazvo chinobata vanhu vamwe vachirwara nacho vamwe vachirasikirwa noupenyu nokuti hamusi muno munyika chete mazviri kuitika zvakabata pasi rose. Saka toda kutotenda kuti kuita kwemutungamiriri nevamwe vehurumende makurukota nevakuru vakuru zvinoramba zvichiratidza kuvanhu kuti aiwa haisi dambe harisi dambe asi kuti zvakatokosha kuti umwe noumwe wedu vaya vanotarisirwa kuti vabayiwe nhomba iyi ngavabayiwe.
Izvozvo zvinobatsirei?
Zvinobatsira kuti pakupedzisira community yose vawane inonzi herd immunity yekudzivirira utachiona ihwohwo. Haisi nyaya yekungoti hanotazviona tiringofunga kuti varingoita dambe varingoita jee kana kuti vanhu vachine doubt mukati mavo mupfungwa dzavo. Aiwo tinoda kutenda zvikuru ne zviri kuitwa nehurumende zvavari kuratidza utungamiriri uye havasi vovoga muchatoona kuti kunyika dzakasiyana siyana vatungamiriri venyika vari kuratidza kuti vanoda kutungamira vari pamberi nyange pakubayiwa nhomba iyoyo. Takatoona kuSouth Africa vaRamaphosa vakabayiwa tinotoona kuti nyangwe kunana Europe kunana UK kunana America vatungamiriri vanobuda vachinobayiwa nyangwe kuRussia.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare kuLuanda. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vari chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 1516. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana manomwe negumi nevanomwe kana kuti 36,717. vanhu zana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 132 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nemana zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe kana kuti 34,447. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi mashanu nevana kana kuti 754. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mashanu nevana ndivo vari muzvipatara. Hurumende yeZimbabwe yanga yasati yapindura zviri pamutemo kumibvunzo yatumirwa neStudio 7 nezvemashoko eAmerica ekuishora zvakanyanya nekuipomera mhosva yekuda kuparadza bato rinopikisa reMDC Alliance. Studio 7 yatumira mashoko kumapazi ezvekubudiswa kwemashoko, mutemo, kudzivirirwa kwenyika uye kudyidzana nedzimwe nyika, asi hapana anga atapindura. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati America yainge yaburisa mashoko ekushora Zimbabwe uye chainge yangomirira kunzwa kubva kune vavanoti vatengesi vavasina kuda kudoma nemazita. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reState Department rakaburitsa mashoko nezuro kuvatori venhau richiti rainge riri kutarisa zvakasimba zvavaikuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekushandisa mapazi ehurumende kusanganisirawo matare nemapurisa kumbunyikidza vanopikisa. America inoti Zimbabwe iri kutyora bumbiro remutemo wayo nekurambidza mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano yavo, asi nekune rumwe rutivi mapato anopikisa anonzi anodyidzana nezanu PF achiita madiro aJorgina. Nyika iyi yati zviri pachena kuti zvose izvi zviri kuitirwa kuda kukanganisa vanopikisa kuti vasakwikwidze vakasununguka musarudzo dza2023.
Mashoko eAmerica mashoko ane munhu wese ari kuona zviri kuitika muZimbabwe, zvekuti vanhu nengo dzeMDC Alliance dziri kudzingwa muparamendi. Hunhu hwekuda kubisa masimba kuvanhu, masimba evanhu ekuti vasarudze vega nhengo dzavanoda ivo kuti dzivamiririre muparamendi. Ndokusaka isu sesangano reHuman Rights Watch tiri kuti kuremekedza bumbiro remutemo nekuremekedzera kodzero yevanhu yekusarudza vatungamiri vavo, paramendi, hurumende inofanira kuti idzokere kuvanhu. Iti kana gati peise mienzaniso kana ichiti vabiti havachafaniri kumiririra Harare East Parliament, zvinofanira kuti zvitaurwe nevanhu vekuHarare East, kwete kuti zvitaurwe nevanhuwo zvavo, nekuti ikodzero yevanhu veHarare East vakasarudza vabiti nevamwe vese vakabiswa muparliament vana kutsatsapulu kuBulawayo, kukwekwe vana vachi vana settlement Chikwinya nevamwe vese vakabiswa zvisina kutsarukana, kodzero ngadzidzoserwe kuvanhu kuti vataure vega nenzira yesarudzo dzemabai elections.
Vachipawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vati havasi kushamisika nemashoko eAmerica aya. Asi vachipindura, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vashora zvikuru America vachiti inoda kupindira mune zviri kuitika muZimbabwe.
Chinokatyamadza ndechekuti vanhu vari mhiri kwemakungwa kunyika dzakaita seAmerica vanotoziva kuti kune bato rinonzi MDC Alliance. Vanorizivira kupi? Vanovhota munyika yeZimbabwe here? Uye chechipiri ndechekuti isu semusangano weZanu PF zvekare sevana vemuZimbabwe hatitereri kana kupa nguva kumashoko anotaurwa nevekuAmerica, nekuti hativazivi munyaya dzematongerwo enyika yekuZimbabwe. Ngavagare ikoko isu tichiita zvamatongerwo enyika zvemunyika muno. Musangano weZanu PF haunei nezvinoitika kumapato anopikisa, haunei nezvinoitika kuna biti, hatimuzivi, hatina ukama naye. Zvekare bato raakafoma ndorakamudzinga muparamendi rinonzi PDP, ndiye tendai biti wakafoma bato iri sokuziva kwetinoita. Naizvozvo kana akudyiwa nechekuchera hazvinei nechokuita nebato reZanu PF izvozvo. Saka nokudaro ngavasatipedzere nguva, isu iko zvino panguva ino tiri bhizi kugadzirira musangano weCentral Committee nomusangano wepo uchatevera mangwana uye nemusi weSaturday. Saka zvizhinji zvose izvi hatina basa nazvo, nekuti nyika yedu navatungamiriri vana vamunangagwa vari bhizi kugadzirisa nhau dzedenda reCOVID-19. Tingagadzirisa sei kuvaccinata vanhu? Tingaita sei kuti tidzivirire kuwandu wevanhu vari kufa nokurwara nechirwere ichi. Ndo bandiko ratinaro somusangano. Ndo zvinoita kuti upenyu hwevanhu huendere mberi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatowedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo vachivapomera mhosva yekutonga nedemo. Asi Zimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Mune imwewo nyaya, bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye rinoona nezvekubudiswa kwemashoko anga asati apindura nezvekusungwa kwavaAlexander Zingman, avo vanonzi vakapihwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti honorary ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo. VaZingman vanonzi ndisahwira vaMnangagwa nemapepanhau anoti Resim Live neDaily Maverick, uye vakasungwa muLumumbashi mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika yeDRC vaJoseph Kabila. VaZingman vanonzi vanotengesawo zvombo zvehondo kuZimbabwe neZambia. Zimbabwe iri kutengeserwa mabhazi, matarakita nezvimwe zvekurimisa neBelarus, iyo inodyidzana zvakasimba neRussia. Zvimwe zvizvarwa zvemuZimbabwe zvanga zviri muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana kwemakore 12 zvino zvabvuma kudzoserwa kumusha pasi pechirongwa chevoluntary repatriation, nekuti zviri kutyira kuti zvingazoitwa musengabere nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu muBotswana. Shingirai Madondo anotipanyaya inotevera.
VaWeston Chibi vanga vari pakati pechikwata chasimuka nhasi mangwanani nebhazi chakananga kuZimbabwe vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbove vapoteri ava vakatoruka kare mazano ekuti vanodzoka sei muBotswana.
Gara kumusha baba vanotonogara kumusha ndivane maejati kure vasingachigonzwawo zvekufamba but the rest vari kutoti vari kudzoka. Inini zvangu anombogara ndagara mukebhisinesi ndine kwandaitogara kwandaitoti ndo kumba kwangu kusidina ndine tumabhizinesi twangu ndine maestablishment angu neshamwari dzakawanda ikoko saka zvimo ndinetsiki zvekudzoka munhu.
VaChibi avo vanoti vakatiza munyika sezvo vaizikanwa kwazvo kuti nhengwa inokwikwidza yavatoguri rinopikisa raMDC kuchimanimani mudunhu reManicaland vanoti kuitwa musengabere kunorwadza nekuti tushoma twaakashandira twose tunosara.
Kana uine tumuntu wako tushoma anoona tukonongwa wakashanda unotusiya and vanongokubata ukanda mugumba kumba vakaramba kuenda kuNamibia nanhasi vari mugeral as we speak and it's three years ago now 2018 2019 2020 2021.
Sezvo vaimbove vapoteri ava vachipiwa mari inosvika $520 ekuAmerica pamunhu nesangano reUnited Nations Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR muchidimbu, vachibi vanoti mari iyi shomanana kwazvo kuti munhu atange upenyu hutsva nayo. VaChibi vaudza Studio 7 kuti ruzhinji rwevaimbove muupoteri urwu ruchashandisa mari yerubatsiro iyi kutora magwaro ekufambisa kubuda munyika.
Passport jere unomotora passport 318 imwe yacho yandaye ndiyo yetransport nekuzoapplya residence permit wait permit neresidence permit wadzoka kuno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chaimbova muupoteri muzvare Primrose Temwanjira chinoti vazhinji vange vagere pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana havaoni chitsva chakaunzwa nehurumende yava yeEmmerson Mnangagwa.
Vanhu vari kuti vari kudarika navanotsvaka imwe nyika yekuenda. Vanhu vane kutira kuti hurumende yedu tinoiziva nekuabdata vanhu, saka hatina assurance yekuti vachinja havachaiti izvozvo. Vanhu varingoti tinozongononhongwa usiku tongomuka tisiko, saka hatidi kumirira izvozvo.
Studio 7 anokwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe nekuti mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro vanga vasingabatike kusvikira panguva yataenda pamhepo. Asi gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana inobvumirana nesangano reUNHCR munyaya yekuti mamiriro ezvematongerwo enyika ayo akamboemanyama mamiriro nerongo muZimbabwe anaka zvikuru.
According to the meeting which we had,
kubva mune zvandakaudzwa mumusangano wandakaita nevakuru vakuru veUNHCR, hurumende yeBotswana iri kufara kuti mamiriro ezvematongerwo enyika anaka kwazvo muZimbabwe, chiri chinhu chinofadza kwazvo.
Parizvino hurumende yeBotswana yakwanisa kudzosera zvisvarwa zveZimbabwe mazana maviri pamazana matatu evanhu vanga vasara pamuzinda weDuku Refugee Camp mushure mekudzoserwa kwevamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana matatu vakadzoserwa kumusha pakati pa2010 and 2019. Kunyange zvo hurumende yava munangagwa ichiti haina ropa mumaoko ayo, vatsigiri veMDC vanoti vamwe vavo vakafa, vamwe ndokukuwadzwa uye kutsakatikiswa nevanofungidzirwa kuti vasori nevatsigiri veZANU-PF muvhangamupopoto yakaitika muna 2008. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora UNHCR neBotswana nekukanda vamwe vapoteri mukana mamupere sezvo vari kuti vari kutyira upenyu hwavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varikurudzira dare reparamende renyika yavo reCongress kuti ridzike mitemo inopa kuti zvisangova nyore kuti munhu atenge pfuti. Izvi zvinotevera kuurayiwa kwevanhu gumi nevasere mumatunhu anoti Georgia neColorado nevanhu vaive nepfuti vanofungidzirwa kuti vainge vasina kugadzikana mupfungwa. VaBiden vanoti panofanira kudzikwa mutemo wekuti pfuti dzinowanzoshandiswa muhondo nemauto dzisatengeserwe veruzhinji. Asi vebato rinopikisa remaRepublicans vanoti havasi kuda kuti mitemo ivandudzwe vachiti ikodzero yemunhu kuti atenge pfuti mubumbiro remitemo reAmerica. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika yeRepublic of Congo vaRaymond Zefiri Mbolu vanoti mutungamiri wenyika iyi vaDenis Sassou Nguesso vatonga nyika iyi kwemakore makumi matatu nematanhatu ndivo vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wesvondo. Mumwe wavaikwikwidzana naye vaGuy Brice Parfait Colelas vakashaya nechirwere cheCOVID-19 uye ndivo vanga vari pachidanho chechipiri musarudzo idzi. Sangano rinomirira zvizvarwa zvekuchamhembe kweAfrica zvinogara munharaunda yeDC, Maryland neVirginia reSouthern Africa Community USA nemusi wesvondo rakakokera hurukuro padandemutande pamusoro pedenda reCOVID-19 senzira yekuti veruzhinji vanzwisise pamusoro pedenda iri uye kuitira kuti vakapinda musangano uyu vawane ruzivo ruzere kuti vodzivirira chirwere ichi sei. Sangano reSouthern Africa Community USA rinoshanda nemakanzuru pamwe nehurumende dzematunhu mukubatsira zvizvarwa zvekuAfrica muzvirongwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yebhodhi resangano reSaku vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega Taonezvi kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pehurukuro yavakaita.
Sangano redu rakaita musangano weCOVID-19 uyu nekuti takanga tichiona community medu kuti vanhu vakanga vachitambudzika nekutsvaga information yemavaccine. Saka vamwe vari kufungidzira kuti havafani kunge vachitora vaccine nekuti hai yakakurumidziswa, saka havasi kuitrusta. Vamwe vane vachida kutora vaccine but havasi kuziva kuti vaccine inonyatsoita zvakanaka kwavari ndeipi nekuti kune dzakasiyana-siyana. Saka nekuda kwenyaya iyoyi takabva taona kuti zviri nani tiite musangano uyu, tidaidze vana mazvikokota vakwanise kutipa information yatinozoshandisa kuti tidecide kutora vaccine here kana kuti hatitori.
Takaona makakwanisa kushevedza nyanzvi mbiri, imwe nyanzvi kumishonga yechirungu neimwe nyanzvi kumishonga yechivanhu. Mungataura kuti sei makasvika pakudaidza nyanzvi mbiri idzi?
Takaona kuti hurukuro yedu ive yakabhalansa tinofanira kunge tichikwanisa kutarisa mativi ese. Kune vamwe vanoitawo zvemishonga yedu yechivanhu kuita vamwe vanoita mishonga yechirungu. Saka kuti tikwanise kupa information kune mamembers edu anoita zvakasiyana-siyana, takaona kuti zviri nani tidaidze nyanzvi dzechivanhu nenyanzvi dzemishonga yechirungu.
Saka zvii zvamakawana kubva kunyanzvi mbiri idzi?
Vazhinji vakapinda musangano vakabuda vachifara zvikuru kuti vakanga vanzwa information yaivabatsira. izvikuru pakugadzirwa kwevaccine nekuti ndozvinhu zvanga zvichinyanya kutyisa vanhu kuti mushonga uyu wakakurumidzitwa kazhinji kazhinji tinoona vaccine inotora makore akaita se 5, 10 years, 20 years kuti inyatsogadziriswa zvakanaka. Zvino iyi vaccine yeconvid yakabuda less than a year, ndofunga about 9 months or so. Saka vanhu vava vachiya kuti saka mushonga uyu unonyatsosinze here. Saka nekuda kwekuti nyanzvi yedu yemushonga wechirungu vanonzi Dr. Bukosi Dube vakanyatso tsanangura kuti vaccine inogadzirwa sei ende vachinyatsotsanangura mastages ayo ese zvakafadza vanhu vakanga vasinganyatsozivi kuti vomira papi panyaya yevaccine yemushonga wechirungu. Kunyanzvi yechivanhu vaiti iriko mishonga inobatsira kuti chirwere checovid chiite nani kana kuti chimanejeke, asi hatina kunyatsonzwa chaizvo chaizvo zvatakanga tichifungira kuti chanzwa because taifunga kuti vachatitaurira ivo vanonzi baba nyenyezi vanova sangoma vedu vatakadaidza. Taifunga kuti vachatitaurira kuti mishonga yakati ndo yatiri kushandisa kana kuti vanhu vanofanira kuitora vakadai dai, but izvozvo hazvina kunyatsobuda, vakanga vasinganyatsobudisi pachena.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvimwe zviri kurongwawo nesangano renyu zvakanangana nekupa dzidziso kuvanhu pamusoro pecovid-19?
Tiri kuronga kuti tizokwanisa kudzosa nyanzvi dzedu idzi zvikuru sangoma vedu kuti vazonyatsotipindirana, vanyatsodzikadzika nenyaya yemushonga yechibhoyi, nekuti variko vamwe vanga vari musangano vanga vachitotaura kuti isusu mishonga yechirungu hatifi takaitora because hatisi kuitrust. Saka tinoda kuti sangoma vedu vazouya vanyatsoexplaina kwatiri nekune vamwe vanhu vese vanoda kuziva kuti saka zvinofamba sei nemishonga yechibhoyi.
Iro dambudziko rechirwere checovid-19 rakabatawo zvakadei kuzvizvarwa zvenyika dziri musaku?
Dambudziko recovid ririko kwese kwese, zvisanganzira vanoseenza muzvipatara anonzi mafrontline workers variko vazhinji vakabatwa, but tinotenda Mwari kuti vazhinji vavo vakarecova.
Avo vanga vari nhengo yeboard reSouthern Africa Community USA vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muzvare Omega Taonezvi vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chasvika muFrancistown, Botswana, kumutambo wacho wakakosha zvikuru weAFCON neBotswana mangwana. Zimbabwe iri muGroup H neAlgeria iyo iri pamusoro uye yakatobudirira kuenda kumakwikwi ari kuitirwa kuCameroon ne 10 points. Zimbabwe ine 5 points, Botswana ine 4, Zambia ine 3 points. Zvikwata zviviri zviri pamusoro ndizvo zvinoenda kumakwikwi aya. Zambia iri kutamba neAlgeria mangwana kuAlgeria kwakare. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Tabata vaimbova mutambi muzvikwata zvakasiyana-siyana muPremier Soccer League uye vachiongorora nhau dzemitambo vamomoyo.
Zimbabwe ichanokunda Botswana zvine mutinimira. Ndinodaro nekuti knowledge musona aripo sacaptain. Uyezve vakomana vese vaya vakadanwa kuti vatambire nyika vanoda kutoradzidza kuti zveshuwa vanofanira kunge vachitambira nyika. Zvekuti pana anasipo nechii hazvingori pano nepapo, asi vakomana vose varipo kuburikidza nacaptain ndinoona tichikunda zvakanakisisa.
Asi kavamwe vari kuti gadziriro yechikwata ichi yanga isina kumira zvakanaka, vamwe vatambi vasvika nhasi, vamwe vari kufungidzirwa kuti vanosvika mangwana, munoona sei?
Blessing, gadziriro yedu inogara isina kumira zvakanaka. Tisati tamboenda kwatinoenda takagadzirira zvakanaka, saka hapana chitsva pane zvatiri kuona izvi.
Munorevei apa?
Zvese zvakamboitika ende zvinogara zvichingoitika. Kana tichinyatsotarira zvakanaka, vakomana vose ava vatojaira kusangana nezvavari kusangana nazvo pavanouya kuno vachigadzirira mutambo. Saka ini ndodaira kuti zvegadziriro tozviisa parutivi. Vakomana pfungwa dzavo dzakagara pasi, vari kuziva zviri kufanira kuitika, vachatamba zvine simba. Gadziriro yemuZimbabwe hatife takagadzirira zvinokwana.
Nyanzvi munyaya dzenhabvu uye vaimbotambirawo zvikwata zvakasiyana-siyana muPSL vamomoyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi, tiri kutarisa nezvekuparurwa kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba yeCOVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, uye mashoko eAmerica yekuti hurumende yeZimbabwe iri kumbunyikidza vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku-Studio 7 ngolwesithathu mhla ka-24 Mbimbitho 2021 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
futhina siyabonga kakhulu ngohlelo lolu olwenziwe namhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengo-president abe phambili naso kuhlatshwa abantu injekshini lezo ukwenzela ukuthi kukhuthaza abantu kubanike izibindi.
Umongameli Emerson Mnangagwa usungule usemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus, njalo ungusomabhizimusi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingnen ubotshiwe kwele DRC. ELeBotswana seliqinise izikhondiso ze-COVID-19 ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usungule okusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 olwe-Sinopharm Vaccination Program Phase 2 eVictoria Falls lamhlanje. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma embuthaneni waseVictoria Falls lapho ahle aqala yena ukuhlatshwa, uMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuba azinikele ukuhlatshwa leli jekiseni ngoba kuqakathekile ukuzivikela ku-COVID-19.
I commend all frontline workers and the security services sector for the fortitude and dedication to the with regards to our fight against COVID-19 pandemic.
Uqhubeke ethi abantu bengalaleli amanga asabalaliswa ngabanye ngale ijekiseni. Umqondisi weChristian Alliance umfundisi uHussein Sibanda uvumelane nomongameli Emerson Dambudzo Mnangagwa ethi abantu abahlatshwe leli jekiseni.
Futhina siyabonga kakhulu ngohlelo lolu olwenziwe namhlanje, njalo kuqakathekile ukuthi umkhokheli zelizwe njengo-president abe phambili naso kuhlatshwa abantu injekshini lezo ukwenzela ukuthi kukhuthaze abantu kubanike isibindi sokuba labo bangene kulolu hlelo. Njalo siyathokoza kakhulu ukuthi sike sakhankasa ukuthi labafundisi lamakholwa inkokheli zibe phambili. Siyathokoza ukuthi babe khona lolu hlelo lomuntu wonke lapha eZimbabwe. Kuqakathekile ukuthi sonke injekshini siyithathe ukwenzela ukuthi inani labantu eliyabe selivikelekile ku-COVID-19 libe likhulu kakhulu ukuze lo mkhuhlane ukandezelwe phansi.
Ihlandla lesibili lokuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine eligoqela abafundisi, ababalisi, abemithethwandaba, abezomvikela, abagulayo labadala luqale ngeviki edluleyo. Indawo zokuhlabela ijekiseni le-Sinopharm vaccine eVictoria Falls zibalisa isibhedlela seVictoria Falls, iChinotimba Clinic, iZRP Camp Clinic, leZimbabwe AIDS Project Clinic. Idolobho leVictoria Falls lithole amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 70,000 awe-Sinopharm vaccine akhangelelwe ukuhlatshwa abantu abaleminyaka esukela kwelichumi lathoba minwe mibili kusiya kwedlula amachumi ayisithupha 18-65. Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle lokondliwa kwabantwana uDokotela John Mangwiro uchaze ukuba izakhamizi zeVictoria Falls zizahlatshwa ukuze lapho izethekeli zifika bebe bevikelekile kubhubhano lweCOVID-19. Embuthaneni waseVictoria Falls, uMnangagwa unxuse inkokheli zamabandla enkonzo zomanyano oweZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iZimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches, iEvangelical Fellowship of Zimbabwe, lenkokheli zamabandla ezombusazwe. Abantu abangamachumi amahlanu ekhulwini balahlekelwa imisebenzi edolobheni leVictoria Falls kulandela ukuqhamuka kobhubhano lweCOVID-19. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo besekuhlatshwe abantu abayizinkulungwane ezingamachumi edlula amane lane 44,135 ijekiseni yeCOVID-19 Sinopharm vaccine eZimbabwe kusukela ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,717 asebebanjwe bele coronavirus kusukela nyakenye leli gcikwane liqhamuka elizweni. Abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lane 34,447 babo kungabagule basila. Abakhulelwe lesi sifo bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye i-1,516. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhe sikudaba lunye uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Siphambaniso Moyo osebenza ehoteleni esedolobheni leVictoria Falls ngohlelo lolu lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni eye-COVID-19 Sinopharm vaccine.
Angezwa uhlupho engengaba lalo lokuhlaba kwangikhona bengazwanga lokuthi bahlabe nje ngantani thinte nje ngameva ngeva sebeqede sebehlalile kodwa hhayi anzange ngithole hlupho lemzimbeni ngiyazizela nje ngikahle anila hlupho olukhona. Sengikwazi ukuthi senze Sinopharm esengiyihlatshiwe senzele le i-second dose oza kumele ukuthi ngiyihlaba mhlaka 21 ngasuke nje ukuthi ngoba ngingaphi endawo ngiyakwanisa ukuyihlaba so yililanga sengimelelekeleyo.
Sengathi-ke ukuhlatshwa kwakho lokhu uzihambele wena kumbe ubanjwe ngamandla ukuthi uhlabe?
Ambanjwanga ngamandla kodwa ngenxa yokuthi kwaphuma ilizwi elivela kubaphathi bethomangameli futhi Victoria Falls isemasi ukuthi yonke ihlale. Ngase sithi kateza lokuza ikwini okuzangeza ngigedele emuva ikwini ngoba obvious ngizahlatshwa. So kumele ngizihambele, ngazihambela-ke mina ngedwa ngazihlabela akuzange be lohlupho akulamuntu ongifosileyo ngoba kunje siyakwazi emsebenzini bazathumela iqula ukuthi lizohlaba emahoteleni kodwa mina ngizihambele ngingahanjiswanga ihotela ngingahanjiswanga ukuthi umuntu engitshela ukuthi hambe uyohlaba. Ngihlabile lenkosikazi layo uyangifonela kade ukuthi usehlabile so ngathi thina kumuntu yethu uhlale.
Ye, so ukuhlatshwa lokhu kutshoni kuwe baba uMoyo?
Ukuhlatshwa lokhu into engibuza ukuthi bengichathisele ukuze ngihlatshwe bathi ikuvikela ukuthi nxa uhlatshiwe nxa umkhuhlane usubuya awusozuze ngamandla njengokubana ungahlatshwanga kodwa nxa usuhlatshiwe uzaba lobubelo. Yebo asali ukuthi umuntu uyafa kodwa kathesi usungaba la ama-chances okuthi uphile ngenxa yokuthi uhlatshiwe.
So kodwa akutsho phela ukuthi sokumele ujanqule lapha ungenzi khona kokuzivikela.
Buze wona nabasembatshela ngathi hathi lina lihlaba 18 and above laba-ke abangaphansi basesithi wena ukuze ukwenze ujabanga njani. Asesithi vele ukuze sifake ama-mask lokuthi gcine umthetho nala i-social distance kwenzela ukuthi nana sivikele laba abangahlatshwanga and yikho kumele kwenzakale ukuthi nana ayisuke ukuthi sokumele ukuqoloshe ukuthi usukulahlela i-mask le usuyekele ukwenza i-social distance that is the DNO. So kumele konkeka ukuqhathiwa.
So lina khonapho ekhaya likupraktisa njani njengoba ungena emabhasini usenza konke lokhu kwenza njani?
emabhasini kunzima laphana kaduzi kunzima ngoba liyabalanile kodwa sokumele uzinanzelele ukuthi imask yakho ulayigqokile njalo le-sanitizer yakho uyenze ukuthi lalapho obambe khona kumbe wenzayo uyasanitizer ngoba umthetho awutshintshana okutshintshayo ukwenza kwakho wena ungayekeli ukwenza ngendlela okumele yenzakale ngayo ngozabasendabeni kodwa ungayenza ngendlela okumele kwenzakale ngayo ngozafikeleka.
Umnumzana Siphambaniso Moyo usebenza eVictoria Falls. Lapho ke limuzwe exoxa loGibbs Dube esejimila eCholocho. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe kwele Belarus njalo engusomabhizinisi odume ngokuthengisa izikhali umnumzana Alexander Zingman ubotshiwe kwele DRC ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina esiya eHarare. Akukaziwa ukubana ubotshelweni kodwa amanye amaphephandaba abika ukubana ingaba ebezama ukuthengisa izikhali ngaphandle komthetho. UZingman ubikwa elobudlelwano obuqinileyo lomongameli Emmerson Mnangagwa njalo ababili laba sebeke baphuma emifanekisweni bebonke. Umbuzo wokuthi ubotshelweni usemlonyeni wabaningi. Mpathintambo ubona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshangwa kanye labogatsha lwezomvikela abaphendulanga imibuzo esibathumele yona ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi ukubotshwa kukaZingman nxa singakukhangela ngelihlo lokuthi ekuqaleni ubeke waba lomhlangano lo Joseph Kabila kuyikuthi uJoseph Kabila ubebuye wazohlangana lo Mnangagwa. Singakhohlwa phela ukuthi uJoseph Kabila ube ngumongameli weDRC eCongo ngasiphi isikhathi. Sikhuluma ngesikhathi omnangagwa betshontsha belutha iCongo isikhathi lesene singathi phecelezi ngesilungu iCongo campaign. Yibo abafaka uKabila embusweni bengumbutho weZimbabwe. UZingman nangu sezohlangana lo Kabila kuyikuthi uKabila ubebuye ngudlu wafika eNsitha wahlangana lo Mnangagwa njalo eNsitha lo Zingman wahlangana laye. Umongameli wangale uChisekedi kabasazwanani lo Kabila yikho lapho kule ndaba khona. Umbuzo ufanele siqalise ukuzibuza wona ukuthi kuyini okungabe kade kulethe uKabila eZimbabwe njalo uZingman ezohlangana lo Kabila kuyini akuxoxe lo Kabila okungabe kuyikho kubangele ukuthi esefika eCongo abonakale esedojwa ngamanxusa kaChisekedi kuyikuthi usephindela eZimbabwe. Ubekade ekhulumeni eNsitha lo Kabila eZimbabwe. Imibuzo okufanele siyizwisise yona leyi. Singazwisisa imibuzo leyi sizazwisisa futhi ukuthi ubotshelweni.
Ukubotshwa kwakhe kungaba kulokwenza leZimbabwe yini ngokubona kwakho engaba ebotshelweni?
Kuyasitshengisa ukuthi kukhona angabe wayekukhulumile kumeeting yakhe eNsitha leyana lo Kabila. UKabila lo owayengumongameli weCongo kodwa ongasazwanani ongesela kudlelwano obuhle lalo umongameli weCongo okhona manje uChisekedi. So ukubotshwa kwaZingman kusitshengisa ukuthi kunengi okukade kusenzakala okumbophisileyo ngokuqondane leZimbabwe. Obviously nxa ngibala emanewspaperini amaningi esesiwalandelele njalo nxa sikhangela vele isimo sezinto lo mkhonomi weCongo kuyasitshengisa ukuthi uZingman ngingathi ngesilungu kuliqiniso is true ukuthi kungabe kade kube le alleged arms dealing expedition akade hambe ngayo esiyahlangana labanye abantu. Kungenzeka futhi ukuthi uKabila vele wayebuye ukuzocela khonoku kuyikuthi uhulumende lo kaChisekedi uya kwazi ukuthi uKabila phela umuntu onjani. Singakulibali lokhu uChisekedi vele eminyakeni eminingi ubehlala ephikisana ube kumabandla aphikisana lo Kabila bathi zuzuku bagcina sebengani bayazwanana but vele besikwazi ukuthi kuzagcina kufike kusibanga lesi. Akumangalisi ukubona uZingman esebotshiwe.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe uxoxele untungameli Nkomo eseBhilithani. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition basungule imihlangano yokuxoxisana labenhlanganiso ezisebenzisana lozulu kwele Mozambique ejonge ukuqinisa ubudlelwane emhlobulweni wangezansi wezwekazi le-Africa ophatha isimo sezombusazwe kwele Zimbabwe. Lo mhlangano wenziwa ngesikhathi kule nkuthazo yokuba kube khona ukukhulumisana uqobo i-National Dialogue njengendlela yokuxazulula inkinga ilizwe elibhekane lazo. uMavis Gama usethulela lolu daba.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Tafazwa Chigandiwa uthi akaboni usiba lezithelo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeCenter for Democracy and Development kwele Mozambique.
Njengoba ibandla leZANU-PF lithi lona ilizwe babona ngezathi ngelabo abala abanye abafuna ukuthi bebonisane labo nxa sesikhuluma ngokubusa kwelizwe. Siyabona njalo futhi uMathe Madanda ekhuluma yena esithi ilizwe leli alilelwa abahamba ngokakulwa ukuthi ilizwe leli belinike uChamisa. Lokhu sitshengisela ukuthi i-crisis ngaze zama ukuzama ngendlela zonke ukuthi ikhulumisane namanye amazwe. Abantu abamele bekhulunywe labo maqala bona ngazathi ngabantu laba abeZANU-PF.
UChigandiwa uthi kuzokuba nzima ukuthi abesadiki bangenele edabeni lweZimbabwe xa kukhangelwa inkulumo kanobhala jikelele kulinhlanganiso uDr. Stegomena Lawrence Tex othi kayikho inkinga edinga ukulungisiswa eZimbabwe.
Kodwa ngiphinde ngizibuze ukuthi nxa besithi bazozama ukuthi bakhulumele sadaki isibona executive secretary uStegomena Lawrence Tex ukhulumile emalangeni sithi yena umumo oseZimbabwe umumo wepolitics oseZimbabwe akufuni kungenelwa yisadaki, ufuna ukulungisiswa phakathi kwebandla leZANU-PF lamanye amabandla anjengawe MTC. Kodwa angazi ukuthi lokhu kuzaphuma yini kuzaba yikho.
Unobhala jikelele womanyano wamabandla okholo lwesiKristu eyeZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mtata uthi bona bayayamukela imizamo yokukhuthaza ukuxoxisana elizweni.
Our member churches are currently studying the national consensus proposal that was presented to His Excellency President Mnangagwa and his leadership.
Amabandla akwenhlanganiso yethu aphakathi kokukhangelisisa ugwalo olwafikwa kumongameli Mnangagwa lenkokeli yakhe olwathiwa njalo abamabandla aphikisayo elizweni. Lolu gwalo lumumethe indlela zokudinga ukuthi abantu bawelelane. Kudinga njalo indlela ezingasetshenziswa ukuthi abantu baphole ngokugcweleyo.
Isikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo le People's Democratic Party PDP uMnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi usekela imizamo yonke engenziwa ukuletha ukuthula eZimbabwe.
Yona njalo indaba yokuthi izinxa siphambaniseka kukhonjwa umuntu oyedwa into yothi inxa into ziphambaniseka ukuba labantu abaphikisayo abathi noma okuhle kurongo ngoba kwenze nguzibane okubi kuhle ngoba kwenze nguzibane. Yona leyo njalo yi-crisis efuzwe ikhangelwe njalo kufuzakala kudingwe umuntu ongahlisekela ihlangothi ukuthi nxa ebona iqiniso alikhulume njengeqiniso. Ayikhona ukuthi singoba ikhulume nguzibane sengamanga ukhulunywe nguzibane engamanga kuliqiniso. I-crisis inkulu ukwedlula kuphonga ukuthi hhayi lwana kasuke kube kuhlale uzibane.
Le nyathelo eselikhulunywa ngalo lokuzama ukuqeda udubo lokulwisana okwenzakala eMozambique uKhumalo uthi liyancomeka.
Xa sikhangela indaba yenzakalayo eMozambique ukulwa lokwenzakalayo kuyacina kusebuya lalapha eZimbabwe. Yikho into enhle ukuthi winqabele ukukhatshana njengakhonapho. Njalo nxa be-engage ama-revolutionary parties kujengisa ukuthi bafuna uku-includa wonke umuntu. Into enhle kakhulu abayenza yona leyo.
Lo mhlangano uza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa echaya phansi ngenduku esithi indlela kuphela yokuxoxisana ukulungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo kwezombusazwe lomnotho kuyileyo ayibumbayo yena emveni kokhetho luka-2018 yomanyano wamabandla aphatheka kilo eye-Political Actors Dialogue POLAD. Umnangagwa wakubeka kwacaca ukuthi ofuna ukuphatheka kungxoxo zokulungisisa isimo elizweni kumele enze lokho ngaphansi kwe-POLAD. Umhlangano waseMozambique uqale lamhla uphela mhla ka-27 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Iqula labenhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi bazosebenzisa leli thuba ukwazisa inhlanganiso ezisebenzisana loZulu ngesimo sezombusazwe ukuze kucetshisanwe ukuthi hlandlabani elingadlalwa ngabenhlanganiso ye-Southern African Development Community SADC ukulungisisa udaba lweZimbabwe. Ngaphandle kodaba lweZimbabwe oluye kwethulelwa abenhlanganiso lezi labe-Center for Democracy and Development CDC abayibo abaqoqela umhlangano kubikwa kuzohlafunwa olokulwisana oseluqhamuke esigabeni seCabo Delgado kwele Mozambique. Lolu dubo oluqale ngomnyaka ka-2017 lubikwa selubangele ukufa kwabantuazane abayizigidi ezimbili lengxenye 2500 kuthi abayizigidi ezingafika phose amakhulu ayisikhombisa enkulungwane zabantu 700,000 sekungababalekele imizi yabo. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition benza isicelo mhla ka-11 lwezinya kenye kwabenhlanganiso ye-SADC ekuthini bangenele kunkinga zokulwisana lezigebenga esezihluphile kwele Mozambique ezithi zilwa ngaphansi kokholo lwesi-Islam. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe nokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ekubambeni umkhuhlane ye-COVID-19 vaccine. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Uhulumende weMelika lamakhansili amadolobho edolobheni leColorado bathi basadingisisa ngembali yowesilisa wetheswa icala lokubulala abantu abalichumi evenkilini eBoulder kuyona le iviki. Umnumzana Ahmad Al-Alemi Alisa ubotshwe ngomvulo esitolo seKing Salt ekude lalapho ahlala khona eEvada. Wabuya kweleMelika labazali bakhe evela elizweni leSyria njalo uvikwa ekhulele eMelika. Izihlobo zakhe zithi uqalise ukudlalisa isikhali sombhobho kunsukana ezedluleyo njalo bacabangela ukuthi ubegula umkhuhlane wengqondo. Umongameli Denis Sassou Nguesso weCongo usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe okutsho ukuthi uzaqhubeka ebusa. Ule minyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 eyobuzalwa njalo usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 edluleyo.
Ele Botswana seliqinise iziqondiso ze-COVID-19 ngokungezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Lokhu sekuthundubeze amathemba abanye baseZimbabwe abakade bekhangelele ukuya ekhaya ngekhefu lepasika. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi ubike ngolwesibili ukuthi ele Botswana selizaphindela njalo kumahola angeziweyo ukuthi abantu bengahambi ebusuku i-curfew. Ekuqaleni kwayo nale inyanga uMasisi ubebike uba i-curfew izayikethiswa ngamahola amabili iqala ngehola lechumi ebusuku siyakwelesine ekuseni. Kodwa ngolwesibili uMasisi ubike ukuthi sekubuyelwe kumahola okuqala isungulwa ngehola lesishiyagalombili kusiyakwelesine ekuseni. Phezu kwalokhu uMasisi uthi ukubuthana kwabantu akusavunyelwa ngaphandle kwemihlangano eqakathekileyo egoqela iziphathamandla zelizwe. Ekuqaleni kukambimbitho uMasisi uthe noma nje kuyekethiswa ezinye iziqiniso ze-COVID-19 leBotswana belingakaphumi engozini.
You may have observed over the past few weeks that the pandemic tide has not ebbed in Botswana.
Lingabe linanzelele ukuthi umkhuhlane lo kawehlanga kwele Botswana kodwa uqhongiwe kwamagama osekufake izibhedlela lezinye indawo ngaphansi kwesisindo esikhulu.
And healthcare facilities are overwhelmed due to COVID-19.
Amanyathela amatsha kamongameli Masisi achiye abanye abeZimbabwe belokuthandabuza phezu kwenhambo zekhefu lephasika. Abanye kade bekhayelele ukulubhekisa ekhaya ekuqaleni kwekhefu lephasika kodwa sekukhanya engathi kuzaba lukhuni. Umzana Stanley Ncube ohlala eHaburoni uthi ubona kuza ngena isiqondiso ezintsha ngaphambi kwekhefu lephasika.
Ye, ukubizela kwekhefu sokuzaphazamisa amalungiselo okuyekhaya ngesikhathi se-Easter. Konje kumele sihlale sizimisele ukuthi sibone amanye ama-restrictions azafakwa phezu kwalokhu esesikubonile ukufana lama-curfew lokubuthana kwabantu. Yebo kambe siyakwazi ukuthi ama-statistics yethu kuleli lizwe amakahle. Yikonje sizahlala lokhu sisevalweni.
IBotswana isithola isengxakini ngemva kokuvumela abantu ukuthi behlaba ikhefu lekhisimusi. Ngemva komnyaka omutsha inani labatholakala beligciwane lecorona liqonge okumangalisayo. Ngalesi sizathu omunye weZimbabwe eHaburoni umnumzana Mthabisi Dube uthi kaboni ikhefu lephasika lizafana leminyaka yonke.
Hayi kukhanya kuzoba i-Eastern Zima lonyaka sikhangele ukukhwela kwama-COVID cases. Okokuqala kungenzeka ukuthi abantu behlule kuya ekhaya because of ama-travel restrictions. Njalo kuza kuba lamanye ama-restrictions azakwenza ukuthi ikhefu leli lephasika libe ngelinye lalo elibi.
Eliya Botswana libeke ukuthi inyanga kaNhlolanja iyo ehamba phambili ngenani labantu ababulawa yi-COVID befike ephosa amakhulu amabili i-193. Lakuyona le inyanga sebephose befike ikhulu lengxenye i-139 asebebhubhe ngomkhuhlane lo. IBotswana ekaqali uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19 noma nje yaphiwa amambodlela ayinkulungwane ezingamashumi amathathu i-30,000 ilizwe le-India ekuqaleni kwayona le inyanga. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe emidlalweni wenguqu uthi yena ulethemba lokuba iqembu leli lizanqoba eleBotswana kusasa emidlalweni wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano weAfrica Cup of Nations loba nje lingela abanye abadlali balo abathenjiweyo. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lizangena emdlalweni wokusasa linyela abadlali abambalwa abavame ukuba yingxenye yaleli qembu ngezizathu ezigoqela ukwaliswa ngamaqembu abawadlalelayo kanye lokulimala. Abanye balaba badlali abadlalela amaqembu akwele United Kingdom behluleke ukuba khona ngoba ele UK lilaye ukuba bazahlaliswa bodwa nxa sebebuyela khona le ngoba ele Zimbabwe lifakwe kuluhlu lamazwe angavikelekanga emkhuhlaneni we-COVID-19. Umqeqeqeshi uLogarusic uthi akusizi ukutshona bekhalela amanzi asechithekile kodwa bazasebenza ngokukhona.
It's a big blow for us. But there's the reason why we are here.
Sichayiwa ngemva kwendlebe kodwa kulesizathu esokuba khona kwethu lapha. Sesikhangelele kubadlali ababalisa ukapteni weqembu abalesikhathi eside bedlalela iqembu ukuba babambisane lalaba abatsha sithole impumela ekhwabithekayo. Ukukhala kusizi kumele sizithembe. Mina ngilalo ithemba njalo labafana labo abakhona batshengisa ukuba bazimisele ukudlala.
Abadlali abangekhoyo babalisa uMavelas Nakamba, uThenda Idarikwa, uKama Biliat, uTino Kadewere, uMarshall Munetsi, Prince Dube kanye labanye. Ukapteni weqembu lama-Warriors uKnowledge Msona laye uvumelane lomqeqeqeshi wakhe ukuba kumele banqobe kweleBotswana loba abanye abadlali abathenjiweyo bengekho.
We have to realize that this is a qualification.
Kumele sikunanzelele ukuba lapha okusemqoka ukuba sinqobe sithole ilungile lokuyadlala ku-AFCON. Esimeni esinje akuqhathekanga ukuba sidlale kuhle kodwa okuqhathekileyo ukuba sinqobe. Ngiyabakholwa laba abadlali abakhona njalo ngilethemba elokuba silakho ukuthola impumela ejabulisayo.
Iqembu leZimbabwe leBotswana kusibaya sika-Group H lapho iqembu le-Algeria osekuyilo eseliphumelele ukuyadlala komncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Africa ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ka-2022. Komunye umdlalo wesibaya sika-Group H iqembu leZambia lizadibana lele-Algeria kusasa ngolwesine. Iqembu le-Algeria lilemiklomelo elitshumi kuthe leZimbabwe lemiklomelo emihlanu. Iqembu leBotswana lilemiklomelo emine kuthe leZambia lilemiklomelo emithathu. Kumidlalo yokugcina yesibaya sika-Group H iqembu leZimbabwe lizemukela eleZambia kuthe le-Algeria lizanqikelana leleBotswana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ihlukane isihloko kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungula ukusemthethweni ihlandla lesibili lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela imikhuhlane i-COVID-19 vaccine eVictoria Falls lamhlanje. Isikhonzi sikahulumende weZimbabwe weleBelarus njalo engusomabhizimusi odume ngokuthengisa izikhali uMnumzana Alexander Zingman ubotshwa kwele-DRC. eLebotswana seliqinise izikondiso ze-COVID-19 lockdown ngokwengezelela amahola abantu abangavunyelwa ukuhamba-hamba ebusuku awe-curfew. Siligweba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.